Chaunga ndito chirikutarisirwa munhandare iyi mushure mekunge Dynamos iyo iri pamusha mumutambo uyu yazivisa kuti vatigiri venhabvu vari kubhadhara madhora matatu chete kuna mutambo mukuru uyu. Mukuru wepahofisi yeDynamos vaJonathan Mashingaidze vanoti varida kupa vatigiri vavo mhemberero yakanaka yekusvitsa makore makumi matanhatu kwechikwata chavo kuburikidza nekuvarerutsira kuti vakwanise kuona chikwata chavo chichitamba.
Mhemberero dzedu dze50 dzinge dzichisimuka zvinepindo ratoendawo zvakare kunotambo kuna mazenya anagibo ananyamunga asakubva anamandava tinoti zvakare isusvo
mwedzi mitatu yapfuura Dynamos yanga ichishandisa nhandare yebabafield stadium bulawayo semucha wayo mushure mekunge national sports stadium yambovharwa ichigadziriswa nyaya dzemvura dzainetsa. Dynamos neCapes United dzakatambira mutambo wadzo wekutanga wemwaka uno munational sports stadium omo matepekepe yakadamburwa 2-0. Dimbare nemakepekepe dziri kusangana panguva iyo Dynamos yave nemurayiridzi mutsva Genetis Mangombe uyezve ichibaka moto, asi panguva imwe cheteyo Capes United iri kuremerwa nemitambo yayo. Asi akatambira Dynamos mazuva ekare kare Laban Kandi anoti mitambo yeDynamos neCapes United haina kuti ari kutamba zvakanaka nguva yacho ndiani, asi inongoitika zvese zvese.
Pakadare papa hapana kuti timu iri kutamba zvakanaka ndeipi. Iri kutamba zvakanaka iyoyo inogona kutyiwa, isiri kutamba zvakanaka inogona kuenda pamusoro. Izvi zvaitika kwengu yakatirebei kubva tatamba yataitambawo isusu kumamid-70s.
Akambotambirawo Capes United makore mashoma apfuura Frank Nyamukuta anotiwo mitambo iyi haina chinonzi fomu pachirungu.
Edhabhi haina basa kuti muri mufomu. Even mune fomu yenyu iyoyo munogona kuuya mukaosangana nezvimwe zvekuti munoshaya kuti kuvanhu avamuka kubva vamuka rini, vanomuka chipembenenge chiye chinonzi chipembenenge chiye.
Donald Mudabi tanakashandirwa naCaptain Frank Makarati vari kutamba zvinodakadza kuDynamos, asi William Manondo, Phineas Bamus naGod knows Murwira veCapes United vanofarira kusimudza matambiro avo kuti vakwikwidze zvine mutsindo mumutambo uyu. Mudadi, Shandirwa, Makarati, Manondo pamwe naMurwira nhasi vadomwa muchikwata cheZimbabwe chine mutambo weshamwari neBotswana musi wa27 Gunyana. Mutsigiri weCapes United vatapadzwa maangava vanoti chikwata chavo mangwana chiri kudzorera kurohwa kwachakaitwa 2-0 mumutambo wekutanga. Asi mutsigiri weDynamos vatedius Bunu vanoti chikwata chavo chiri kukunda nekutora mapoints ese matatu akakosha muhondo yavo yekutora mukombe weligi.
Zvisemadzimbare zvapotazvizikutatira kuhina ndaziva kuti zvichatora 3 points.
Ngezi Platinum Stars ndiyo iri kutungamira makundano aya nemapoints makumi mana nemasere mushure mekudambura ZPC Kariba 3-0 nhasi masikati. Ngezi yave nemapoints mana pamusoro peHighlanders iyo iri kutamba mutambo wayo nehwange mukoleari mangwana. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Green Fuel 0 Simba Bora 3, Shesham 1 Crenbon Bullets 0, FC Platinum 2 Herentals 0, Chicken Inn 1 Triangle 1, Yada 1 Bulawayo Chiefs 2. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.